Vatsigiri vavaTrump vakamira panze pemba yavo inonzi Trump Towers kuNew York kwapera zuva rimwe chete kubva vabatwa nemhosva makumi matatu neina dzekunyora zvekunyepa pamagwaro emabhizinisi avo nechidangwa chekuda kuti vavhoterwe kuti vatungamire nyika muna 2016 asi vachityora mutemo. Munzvimbo yeChelsea muNew York, muvhoti Nicholas Warner anoti kubatwa nemhosva kwavaTrump chinhu chakaipa sezvo America ichida kuti vaTrump vadzoke pachigaro kwemamwe makore mana.
Pavakanga vari mutungamiri wenyika makore mana apfuura, zvatiri kuona izvi zvakanga zvisipo. Iko zvino pane nyaya yehondo, ukuwo upfumi hwananga kumawere, zvinhu zviri kudhura. Saka ndinongoda kuti adzoke agadzirise zvinhu samuzvina bhizinisi.
Muguta reEllicott City mudunhu reMaryland, muvhoti Akadi Lapidus anoti zvinotaurwa navaTrump zvekuti kutonga kwavo kwakakonzerwa navaBiden hazvina kunakira bato ravo remaRepublicans nenyika. Vachiti
hapana chakanaka chinobuda apa kusvika bato iri rabvisa vaTrump. Tinovimba nesarudzo, tinogadzira zvinobuda mumatare edzimhosva, tinovimba nevanobetsera vatongi kana kutonga nyaya, nekuti zvizvarwa zveAmerica sesu. Handivhoteri bato reRepublican kusvika ratanga kuremekedza zvatinotarisira sevanhu vemuAmerica, kuremekedza mutemo nezvimwe.
Muvhoti Margaret Burns wemudunhu reMaryland anoti kunyangwe vakawanikwa vaine mhosva, vaTrump vari nani pana vaBiden. Vachiti
Biden just strikes me as being fake and he's just fake sentimentality.
Biden haaiti seanovimbika, anongotaura zvimwe zvekunyepa achida kuita semunhu mukuru akanaka, asi tichiona hedu kuti handizvo zvaari. Handitende nezvaanotaura, haavimbiki. Asi kunyange Trump achiwedzeredza mune zvaanotaura uye kunyange zvimwe zvaanotaura zvichisamwisa, zvinotenderana naye kazhinji kacho.
Mudunhu reColorado muvhoti Luda Golodnik anoti kuwanikwa kwavaTrump vaine mhosva kwakafanira. Vachiti vanovimba kuti kuchavhiringa kutsvaka kwavo rutsigiro.
Matauriro anoita vaTrump pamusoro pevanhukadzi, nzira yavanobata nayo dzimwe nyika, matauriro avanoita pamusoro pevanhu vanotsvaka upoteri ivo vakaroora mumwe akabva kune imwe nyika, ndinongoti aiwa, zviri kuitika kwavari zvaifanirwa kunge zvakaitika kare.
Mudunhu reNevada muvhoti Kit Dayton anoti zvakabuda mudare hazvisi kuzochinja kuvhota kwake.
Ndicharamba
ndichivhotera vaTrump. Zvose zviri kuitika ndezvemanyepo. Ndinonzwa kunyarira nyika yedu. Haasi munhu wekuti ndingatandare naye tichinwa tose doro, asi handiyo nyaya iri pano.
Mudunhu rePennsylvania, rimwe rematunhu risina kwarakarerekera, mumwe muvhoti anotsigira vaTrump Jeffrey Nesbitt anoti zvakabuda mumatare zvinogona kubatsira vaTrump.
Ndinofunga kuti zviri nani kuti vanhu vemuAmerica vasavhotera vaTrump nevatsigiri vavo musarudzo, asi ndinoona sekuti zvakabuda mumatare zvichakonzera kuti vatsigiri vavaTrump vaende kunovhota neuwandu hwavo.
Ongororo yakaitwa neReuters yakabatana neIpsos inoratidza kuti vavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% zvenhengo dzebato remaRepublican vanotsigira vaTrump, asi zvikamu gumi kubva muzana zvasara apa ndizvo zvinonzi zvinogona kukonzera kuti vakundwe musarudzo. Izvi zvinokonzerwa nekuti hapana musiyano mukuru pakati perutsigiro rwavaTrump nevaBiden. Nekudaro kuti munhu akunde anotofanira kutsigirwa zvakasimba nevavhoti vagara vachivhotera bato rake. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Scott Stens mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7.